takadzidza zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu tinofanira kuregererana. Zvese zvatinoita mukukanganisa kwese tinofanira kuregererana. Even if zvinhu zvakaoma sei, tinofanira kuregererana. Nekuti munoona kuti even mukuwanikwa, munhu wawanikwe nemunhu akanaka mune zvese anenge ane madownfalls ake. Even mukushanda mumabasa umu vanhu vakasiyana siyana. Saka chikuru chatinofanira kuita, tinofanira kuregererana murudo kuitira kuti tirambe marelations edu akanaka, tichigara mune zvakanaka. Subject iyoyo yeforgiveness ndiyo yanga iri nauro yanga yakakura pamapresentations ese akaitwa napapa.
Imi makanzwa sei semusikana wechidiki ari kubva iye kuZimbabwe kuwana mukana iwoyu wokusangana napapa Francis?
Munozaro zvimakomborero. Iwo pachako ka unongonzwa kuti pano pandirika Mwari ari around. The Holy Spirit iri around patiri. Nezuro patakaenda kumisa yakaitwa napapa, takatobva kumba kuma 11 and this misa yanga iri ya 4. Takasvika pa Franklin Parkway kuma past 12. We waited mukiu kusvika kuma half past 4. Ndoba takazopinda. Takatozopinda iwo papa vakutova pa homily. Yavo vanga yanga totanga misa yacho. But the idea yekuti takapinda iyoyo takazokumburirwa zvikuru.
Tombotarisa panyaya yekuyanana imise vasikana vechidiki. Takanzwa muchiti panga pane zvidzidzo zve zvamanga muri kupiwa kuti mungagarisana sei nevamwe. Makanyanyotarira panyaya yekuzowanikwa nezvimwe zvakadaro. Tinoona kereke inoti iyo aiwa musikana anogara akafanira kuita saMaria Musande kusvika awanikwa. Zvinokwanisika here izvi?
Zvinhu zvinokwanisika kana munhu une chitendero, une runamato mauri. Asi zvinhu zvinonetsa nekuti nyika yatiri kugara zvinhu zvachinja. Kare zvaityisa kuti musikana anowanikwa asiri mhandara, asi iko zvino zvangova normal. Munhu wese I guess akungozviita. Asi zvinhu zvinonetsa itori nyaya yekutoshingirira for you to get there.